Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 19/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Jason Muvevi uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vatatu nhasi aendeswa kuwedza kwaanonzi akaparira mhosva idzi. Magweta enhengo dzebato reCitizens Coalition for Change oshushikana nemutongo wedare raMagistrate panyaya yekuchengetedza kodzero dzevana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votambidzwa gwaro rekuongorora kuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo iro rabva kudare reparamende. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo votanaurwa mapapiro nedare vachinzi zvimwe zvavari kuita hazvisi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare raMagistrate muHarare nhasi rarasa chikumbiro chesangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children chekuti mwana ari pasi pemakore gumi nemasere akasungwa pamwe chete nenhengo dzebato reCitizens Coalition for Change asatongwe pamwe chete nevanhu ava. Dare nhasi ranzwawo chikumbiro chenhengo dzeCCC chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekuita musangano dziine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMagistrate Muzvare Yokai Dzuda vatura mutongo kuti mwana uyu uyo ane makore gumi nemanomwe atongwe pamwe chete nevamwe vasungwa ava vachiti haana kupa dare zvikonzero zvinonwisa mvura. Gweta reJustice for Children riri kumirira mwana uyu Muzvare Pamela Musimwa vati havana kufara nemutongo waturwa nedare vachiti mutongo waturwa nedare uchaita kuti mwana uyu aite mazuva akawanda asingaende kuchikoro sezvo achidzidza kuchiredzi kunove chinhambwe kubva muHarare muri kunzwi kwanyaya iyi kumatare.
Saka nhasi mwana azopiwa date remusi wa3 February. Izvi hazvina kutifadza nenyaya yekuti mwana uyu anofanirwa kunge achienda kuchikoro anodzidza kuchiredzi form 4 student. Ende tikatarisa musi wa3 February patori padhuze nanhasi, nhasi ndi19 February. Saka tikatotarisa anonge asina chaadzidza especially tichitarisa kuti akatokanganisika kubva zvaakasungwa kusvika pari zvino anga asiri kuenda kuchikoro. Saka seJustice for Children tinongoti pane kodzero dzevana dzakawanda dzinokanganiswa even nevari kufanirwa kunge vachichengetedza vana mukati mematare.
Muzvare Musimwa vati vachakwidza nyaya iyi kumatare epamusoro sezvo vachiti kodzero dzemwana uyu dzinofanira kuchengetedzwa.
Tine tarisiro yekukwidza nenyaya iyi kupa kudare repamusoro nenyaya yekuti hazvina kutifadza sematsananguro andamboita mwana uyu ari kutoramba achikanganisika especially kodzero dzake, kodzero yekudzidza iri kuramba achikanganisika. Gore rino tirikutarisira kuti anga achinyora asi kubudikidza nezviri kuitika izvi anokwanisa kutovhiringika pakunyora kwake.
Zvichitevera kuchema chema kwemagweta evasungwa ava avo vanosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya pamwe nevanomirira budiriro mudare iri vaCosta Machingauta kuti vasungwa ava havasi kupihwa chikafu nekuwaniswa nemishonga yavo nenguva. Mutongi wedare atura mutongo wekuti vasungwa ava vapihwe chikafu nemishonga yavo pachitevedzerwa mitemo inoshandiswa nevekumajeri uye kuti vakwanise kupihwa chikafu kana vari pamatare. Mushure memitongo miviri iyi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vaenderera mberi nekupa humbo womudare vachiti vasungwa ava vakodzere kupihwa mukana wokutonga vachibva kudzimba dzavo pamusana pekuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu vane chekuita nemhosva iyi. VaGarauzive vatiwo vasungwa ava vaiimba nziyo pamwe nekuita maslogan ebato ravo zvakakonzera kuti mubudiriro musave nerunyararo. vagara uzive vatu vasungwa vazhinji vari panyaya iyi kusara kwavachibaya avo vanogara kugweru vanogara pedyo nenzvimbo yakaparirwa mhosva vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava vagara uzive vatenda kuti mapato ezvematongerwo enyika ane kodzero dzekuita misangano asi vanofanira kupiwa mvumo nemapurisa vakati musangano wakaitwa nevasungwa ava pamba pavamachingauta wakanga usiri pamutemo vagara uzive vatiwo havazvizive kuti makomiti emapato haasungirwe kutsvaga mvumo yemapurisa kana achida kuita misangano yavo asi vazobvuma izvi mushure mekukweshana nemagweta vati umbowo hwavainahwo ndehwekuti vasungwa ava vaivepo panzvimbo yavanonzi yakaparirwa mhosva pamba pavamachingauta vari mumusangano unonzi waisave pamutemo uyu uye vamwe vevasungwa vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba apa vagara uzive vatenda mudare kuti zvavakanyora mumapepa avo zvokuti ngaapinde hake mukomana chamisa chete chete hainganzi imhosva rimwe remagweta evasungwa ava vaubert mandinde vati mupurisa ari kupa umbo wokudare uyu haana mhosva yaari kuburitsa pachena
chinhu chataburitsa mudare ndechekuti ivo vakanga vasiko kubudiriro vari kutaura zvavakaudzwa asi mhosva chaiyo haichachatobuda kuti ndeipi nekuti vamhike neni taedza kuburitsa pachena kuti mutemo uyu musangano uyu wanga uri pamutemo this was not an illegal gathering uye mhosva chaiyo chaiyo hatisinyatsoziva kuti kuimba here kuri kunzi kwaiitwa nevanhu zvakanyorwa pacharge sheet kuti vanhu vaitaura nyaya yekuti anzi chingaapinda hake mukomana 2023 chamisa chete chete saka tambobvunzurudzwa kuti ndipo pane mhosva yacho here
mutongi wedare ati nyaya iyi igodzoka kudare mangwana apo vasungwa ava vakatarisirwa kuenderera mberi nekukumbira dare kuti rivape mukana wokutonga vachibva kudzimba dzavo vagara uzive vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava vasungwa ava vakasungwa vari pamba pavamachingauta vakapomerwa mhosva yekuita musangano pamba apa vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act havasungirwe kutsvaga mvumo kana vasiri kuita musangano weveruzhinji ndakamirira studio 7 muharare ndini Frank Chikowore
Mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Munangati Manongwa nhasi vapa mutongo wekuti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana masimba ekupota vachipindira mumashandiro emakanzuru zvikuru kana paitwa zvisungwa nemakanzura. VaMoyo vakaendeswa kumatare nesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA nevamwe vanhu vana vachiti chikamu chemutemo kana kuti Section 314 cheUrban Councils Act chavanoshandisa achifambirana nebumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kana mutevedzeri vavo amai Marian Chombo kuti tinzwe kuti vachapikisa here mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCRA vaRuben Akili.
Notambira mutongo uyu waitwa naJustice Munangati nemavoko maviri nechikonzero chekuti hunive hunounza hutongi hwejekerere hunove hunosimbisa hutongi hwehumiririri kunyanyanyanya pachirungu yavanoti representative democracy.
Sei muchidaro?
Mukatarisa kuti nguva nenguva tange tichingoona tingati minister of local government achive anodzora kana kumisa zvisungo zvinenge zvaitwa nekanzuru asi zvinhu zvacho zvinenge zvabva muvanhu. Saka naizvozvo tinoona kuti mutongo waitwa uyu wekuti Section 314 yeUrban Councils Act iyo inopa minister simba rekumisa kana kuti kudzora zvinenge zvaitwa nekanzuru wabva wanzi hauna basa uyezve hauenderane nezviri mubumbiro remutemo. Izvi zvinhu zvakakoshera tingati nyika yese yeZimbabwe kana kuti kutongwa kwematunhu takatarisana pachirungu neyatinoti pachirungu democratization of local governance.
Mungajekesa pamune muchitarisa zvinhu zvipi apa?
Alignment yemalaws eZimbabwe neconstitution kana kuti kuringanisa mitemo yedu nebumbiro remutemo. Saka naizvozvo tingati mutongo uyu ndechimwe chinhu chikuru chive chinosimbisa tingati kune vakanzwa President Munangagwa vanove mutungamiri wenyika vakataura kuti gore rino paramende ichange yakanangana nenyaya yekugadzirisa mutemo inoona nekutongwa kwematunhu kuti veinoenderana neconstitution.
Saka mutongo uyu uchabatsira sei?
Kutongwa kwe nya iyo kana kuti kunzi section 314 ye Ben Council's Act haina basa haina maturo yarasirwa kure zvinowe zvinoita kuti tizokwanisa kunge tichive tino gadzira mutemo muparamende tisingadzorere zvinhu izvozvo zvinokonzera kana kuti zvinowe zvinokurudzira utongi hwehumbimbindoga hwevashoma saka naizvozvo seboka rinomirira vagari veHarare tinove tinogamuchira mutongo uyu nemakoko maviri uyezve tingati panguva ino apo mitemo inoona nezvokugadzirwa kana kuti mitemo inoona nezvokutongwa kwematunhu inge inove inovandudzwa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya dzanga dziri mumatare, Jason Muvevi uyo ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vaCrispin Mubvana, Karure Sine, Inspector Maxwell Hove uye vamunashe Mujani aendeswa kuwedza kwaanonzi akaparira mhosva iyi mapurisa achiunganidza umboo hwekumuroverera. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakumbira vatori venhau kuti vasanyanye kubvunzisisa zvapupu kusvika mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi. Zvichakadaro, hurumende yambokanzurawo maresinesi emakambani emabhazi anotirimbi Travel and Tours neTashi Light Investments kana kuti KISS ayo ari kupomerwa mhosva yekukonzera tsaona mumugwagwa weHarare Nyamapanda pakafa munhu mumwe chete. Mashoko aya aziviswa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona. Mumashoko kuvatori venhau, makambani aya akumbira ruregerero kuruzhinji. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nhasi kuState House vapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro rezvakabva kudare reparamende pane zvinoda kugadziriswa pagwaro rekuganhurwa kwematunhu rakabva kukomisheni yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuitira sarudzo kana kuti Preliminary Delimitation Report. Vamunangagwa navamudenda vati vamunangagwa vachapa ZEC zvabva kudare reparamende kuti izeye zviri kukurudzirwa nedare reparamende yozonyora gwaro rekupedzisira richaendeswa kumutungamiri wenyika ava vanozozivisa kutambirwa kwaro kuburikidza negwaro rehurumende reGovernment Gazette. Mukusiya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni.
Chirongwa chedelimitation chakakosha zvikuru uye takagara tataura seZimbabwe Election Support Network kuti chirongwa chaifanira kunge chakatanga kuitwa pachine nguva kuitira kuti maboundaries azivikanwe pane nguva. Takatarisa kuti delimitation report yekugumisira yakaitwa rini, yakaitwa makore akawanda apfuura 2007. Saka migano yakatarwa 2007 haikodzere kuti ishandiswe musarudzo dzegore rinouya, yanga isinge kodzere kuti ishandiswe zvakare musarudzo dzira 2018.
Nechikonzero chei?
Nokuti igwaro rangara kumashuresa takatarisa vana vanobarwa vachikura uye vakukodzera kunge vane mvumo kana kuti raiti yokuvhota.
Nguva yekuita zvinhu izvi ichiripo here?
Pachino mukana mudiki wokuti ZEC ikwanise kuita basa iro. Zvinova zvava kuti vamwe vafunge kuti dai sarudzo dzambomiswa kuitira kuti paitwe chirongwa ichipatsva chedelimitation tizoenda muelection pane delimitation report yakanaka inofadza munhu wese. Vamwe vachiti ngatiteo referendum nokuti my elections oitwa here kana kuti kwete.
Sezesini makaona seiwo gwaro rainge raturwa here?
Isu sezesini takaona mukana wokutarisa delimitation report iyi, asi chakatikanganisa ndinodairawo kundosha akakanganisa even committee parliament iyo yandamboreva iyo ndochokuti isu pavakapublisha draft delimitation report havana kunge vapawo mastakeholders gwaro revoters roll, havanawo zvakare kunge vapa mastakeholders gwaro recensus report.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti ndo magwaro maviri iwawo anoshanda kuti tione kuti delimitation report yakamira zvakanaka here.
Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinopa rubatsiro rwechikafu pasi rose reWorld Food Program rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mana kana kuti 3.8 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika gore rino. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mukufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer weWFP munyika vatatenda macheka vanoti hurumende ine mutoro mukuru wekubatsira vanhu mamiriyoni matatu nemazana zviuru kana kuti 3.1 million nezvekudya kumaruwa mumatunhu madiki makumi mashanu nemaviri.
Kubatsira ruzhinji rweZimbabwe usina chokudya chakakwana. Hurumende yeZimbabwe iri kutarisira kubatsira vanhu vanosvika 3.1 million mumatunhu 52 kana kuti madistrict 52 munguva ino yekuti ruzhinji runenge rusina chekudya chakakwana. Izvi zvichange zvichiitwa maringe nechirongwa cheNational Food Deficit Mitigation Strategy.
Vatiwo nzara haisi kumaruzevha chete vachiti yapunya chisero kunyange mumadhorobha. Vamacheka vano WFP nemamwe masangano vari kubatsira dzimba zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 mumadhorobha pasi pechirongwa cheurban cash based assistance chinofambidzana nechirongwa chehurumende cheharmonized social cash transfer program.
Asi zvichakadaro nzara haisi kumaruwa chete. Tinoona kuti kunyange nemumadhorobha kune vari kushayiwawo cheuviri, vari kutadza kuisa chikafu patebho kuti vakwanise kudya. Naizvozvo WFP ine chirongwa chavo cheurban cash based assistance chiri kungokwanisa kubatsira vanhu 20,000 chete.
Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanobvuma kuti pane dambudziko renzara kuvanhu vakawanda munyika, asi vanoti hurumende yakagadzirira zvakasimba sezvo Grain Marketing Board kana kuti GMB ine chibage matani zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538,000 tons.
Mabarwa ari kuGMB pari zvino akawandisa. Tine 538,000 metric tons. Saka kubva pano kusvika patinonosvika muna May apa chiva pavo seivavo hapana kana 100,000 metric tons kana 200,000 metric tons out of 538,000 metric tons. Saka tine chikafu chakakwana chokuti nyika inoguta.
Vamasuka vanoti vakagadzirira kupa matani zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 34,000 tons zviri kudiwa nebazi rezvekuchengetwa kwevanhu.
Vanhu vanenge vachida rubatsiro rwokuwedzerwa mabarwe nevesocial welfare vangaita ivo 3.8 million. Zvichireva kuti state chifanira kuvapa matani kubva kuGMB anoita 34,000 pamwedzi wega wega. Tinawo akawandisa.
United Nations mugwaro rakaburitsa mukupera kwemwedzi wapera rinonzi Ukraine Crisis and the Food Security in Zimbabwe yakati zviri pachena kuti zvinhu zviri kudhura munyika nekuda kwemafuta edzimotokari aya anotengwa kubva kunyika yeUkraine neRussia idzo dziri kurwisana zviri kukonzera kusafamba zvakanaka uye kunonoka kufambiswa kwemafuta achiuya nekure zvinoita kuti adhure. Mumwe mugaro wemuchinhoi vatakunda mukarakate vanoti zvinhu zvirimo muzvitoro asi hazvisi kutengeka nekudhura.
Izvezvi zvinhu zviri kuwanika hazvo mumashopsi asi nyaya yekungoti vanhu havana mari kuti vaita sei vakwanise kutenga zvinhu.
WFP iyo yashanda muZimbabwe kwemakore makumi maviri inoti donzo rayo nderekubatsira hurumende kuti ipedze dambudziko renzara munyika gore ra2030 risati rasvika pasi pechirongwa chepasi rose chinonzi Ending Hunger by 2030. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi.
través de la pantalla de la
Patino utwa chibimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Ukraine nhasi yakumbira nyika dzekumawirira dzainodyidzana nadzo kuti dzibatsire mauto ayo nezvombo kusanganisira motokari dzehondo kana kuti matank kuti ikwanise kurwisana neRussia iyo inoti ine mauto nezvombo zvakawanda America neGermany dzinoti dziri kuronga kutumira Ukraine motokari dzehondo idzi munguva pfupi inotevera Gurukota runona nezvemari muAmerica kana kuti Treasury Secretary amai Janet Yellen mangwana vari kutarisirwa kutanga rwendo rwavo kuAfrica. Vari kutanga nekuenda kuSenegal kwavachataura nevemabhizimusi vasati vashanyirawo Zambia neSouth Africa. Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vari kuwirirana nemashoko akataurwa nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga nezuro yekuti nyika yaita dambudziko guru repfuti dzisina maresinesi dziri kushandiswa kuparadzi mhosva. Vamatanga vaitaura pamunamato wekuonekana naInspector Maxwell Hove avo vanonzi vakashaya mushure mekupfurwa navaJason Muvevi vari kupomerwa zvakare mhosva yekuuraya vamwe vanhu vaviri nekukwadza mumwe chete kuhwedza. Munyika mune kunakurirana nyoka mhenyu kuti chii chapa kuti vanhu vakawanda vave nepfuti dzave kushandiswa zvisizvo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaAlex Gakanje vanove vechidiki veZano PF pamwe navatawanda dzokora vanovesa chigaro weTriple C mudunhu reAmerica. Tatanga nekubvunza vaGakanje kuti vanoti kudii nemashoko avamatanga aya.
Vamatanga vachiti nyika yakara futi zvisina kunyoreswa. Asi vamatanga vakati futi zhinji dziri kushandiswa panoparwa mhosva. Mapurisa ari kuzonodzitora paparirwa mhosva dzinenge dzisina kunyoreswa. Kureva kuti kunyange ikaita futi imwe chete nekuti dzakashandiswa namugreza haana kushandisa 20. Imwe chete futi kana isina mapepa isingazikanwi kuti iriko iri mumaoko emhondi yakashata futi iyo zvikuru. Uye vachitaura vakati semapurisa hatichi kuzotendera kuti nhengo dzechipurisa dzinge dzichingourayiwa panguva yese yese zvemaurayirwa vari kuita aya nezvarwa zvezimbabwe asi kuti ivo semapurisa vachatora danho rekuchengetedza mapurisa avo uye kuchengetedza zvarwa zvezimbabwe.
Regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, munoti nenyaya yekunzi vari kuti munyika maita dambudziko guru repfuti dzisina mapepa zvinoratidza kuti idambudziko guru iri. Vadzokora,
chinokunetsa ndechekuti muZimbabwe hamuchina mutemo zvachose. It's a jungle. Hakuna munhu ari kuteedzera mutemo nekuti vakuru vacho chaivo havasi kutoteedzera mutemo. Unonzwa vachiwenga vachitaura kuti vachamisa ngavapondwe. Vamunangagwawo vachitaura kuti CPC neveopposition ngavatandaniswe muZimbabwe. Vanhu vari kuba zvinoonekwa kunzi uyu munhu aba goridhe obatwa paairport asi hasukwe. Mutemo wacho unoshanda zvekunzi uyu ngaasungwe, uyu ngaaregedze kusungwa. Hakuna nyika inoshanda zvakadaro. Hove inoora kubva kumusoro. Saka vanhu ngavagadzirise kumusoro, ZANU PF ngaizvigadzirise iyo, nekuti kana vakuru vachityora mutemo zvinooneka pasina zvavanoitwa, mapurisa awo anopedzisira aona kuti apa kuteedza mutemo apa, votangawo kutyora mutemo. Nesu hatichateedzera mutemo, obva aita makanyaniswa sadzarembwa.
VaGakanje, nyaya iri kunzi dambudziko raita kuti munyika vari kubvira kumusoro hanzi ndo vari kunyanyooneka vachitanga vachityora mitemo, saka vepasi vanopedzisira vangoteedzera. Pindurai tinzwe.
Nyaya yakutanga iri kutaurwa neuyo anenge asina kuti kwesere. Tiri kutaura nyaya yepfuti. That's number one. Number two, futi aida kushandiswa na Shakespeare mukoi kupfuura Charlton wende muna 2018 vati rwira constituent wende akanyora pa Twitter ifuti yezvano PF here. Number three, Nelson Chamisa paakanobvuta utungamiri weMDCA achirasira kure kumbiro remutemo ikumbiro rezvano PF here. So ndikuti hatifanire kuita Zimbabwe on the crime agenda as if macrimes are kuitwa muno muZimbabwe ava waisa mukupfuura dzimwe nyika. Ende isusu muno muZimbabwe hakuna akapara mhosva akasabatwa hakuna tinofanira kutenda mapurisa ende vanhu vari kupara mhosva havasi vezano PF muvhezi haisi nhengo yezano PF Shakespeare mukoi haisi nhengo yezano PF
regai tinzwe kuna vadzokora taurai tinzwe
hapana chekutaura ava vari kuuya vachingosvikonyepa nekutuka vanhu vari kuratidza unhu wezano PF chaivo kuti vanouya vachituka vanhu panofanirwa kunge pachitaurwa nyaya inebasa kana vari kutaura kuti mapurisa ari kuita basa ravo nazvo vamukoyi vavari kutaura ivavo vakati kusungwa nemapurisa ivo vacho vavari kutaura vekubhuhera vaida kupisira vanhu mumba vakati kusungwa nemapurisa
vagakanje zvii zvingaitwa nemapurisa kuti vakwanise kukwezva vanhu vaende kunosarinda zvombo izvo
zvakatoitwa nemapurisa izvozvo idanho rekutanga zvakaitwa napurezidendi kuti vanhu vave nepfuti nyaya tisingade chete mukoma jonga ndeyekupoliticisa mhosva mhosva haipoliticise mai jobs kana vakapinda red robot musuno vakatongwa nedare vakatoswa naitea saka mhosva dziri kungoparwa zuva nezuva zuva nezuva asi mapurisa edu ari kuzama nekwaanogona napo kuti zvinhu zvinapi
vadzokora zvii zvingaitwa nemapurisa tichiona kuti vanhu vakapuwa mukana kuburikidza neamnesty iyei kuti vange vachienda kunosarenda zvombo zvavo
mapurisa ngavashandise mutemo ndokuti zvinhu zvinake munyika vakaona vatungamiri vehurumende vachishandisa vana vadiki vachivapa pfuti kuti vaende kunopfuura vanhu kana kuti vaende kunotsikisidzira vanhu mune mazve matongerwo enyika ngavatsike pasi kutaura kuti kwete izvi hazvifaniri kuitwa
vanga vari vatawanda dzokora vanoisa chigaro webato reCCC mudunhu reamerica vari parunhare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kuna vaalex gakanje vanove vechidiki vezano pf vari parunhare muharare nestudio 7 munhau dzemitambo dare remunew york nhasi ratanga kutonga nyaya yeuori hunonzi hwakaitwa nevamwe vaive vakuru vekambani yefox news vahernan lopez navacarlos martinez kuti vapiwe basa rekutepfenyura makwikwi eworld cup vanonzi vakapa mamwe masangano enhabvu musouth america mari yechioko muhomwe kuti vapiwe basa iri nemutengo uri pasi zvikuru fox inoti hainei neuori uhu muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 PM nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yekusungwa kwemamwe madzimai ebato recitizens coalition for change kubudiriro vachiita musangano pamberi pesarudzo dzegore rinouya kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi magweta enhengo dzecitizens coalition for change oshushikana nemutongo wedare ramagistrate panyaya yekuchengetedza kodzero dzevana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa votambidzwa gwaro rekuongorora kuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo rabva kudare reparamende gurukota rezvematunhu vajulai moyo votanhaurwa mapapiro nedare vachinzi zvimwe zvavari kuita hazvisi pamutemo Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 19 kuzibandlela 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
This child is a school going child. We attend school in Chiredzi, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredzi, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her.
Umthethwandaba kamantshi walile ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obotshwe labasekeli be-Triple C ngempela sonto athonisiswe eyedwa.
Imigwaqo eminingi ivele iyonakile. Besifisa ukuthi ungabili uveverod kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele siyana. Sese singabuzwe ukuthi engxenye njengoba ikhansi siqalisile ukusebenza nohulumende efaka imali. Yokuqathela ukuthi imigwaqo abayinazi banazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigqathe kona njengama-clinics.
Isimo sokutshabalala kwemigwaqo eZimbabwe sokufike kuzinga elibi, okubikwa sokusengeza ukwanda kwengozi zomgwaqo. Kwezemelika umnumzana Westmore ufungiswe ukuba ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalukhulu wakuqala onsundu eMaryland. Njalo esiba ngonsundu wesithathu embalini yeMelika ukuthola lesi sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare walile namuhla ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka yokuzalwa elishumi lasikhombisa 17 obotshwe labasekeli be-Triple C ngempela sonto athonisiswe ehlukene labasolwa abadala. Isicelo lesi besifikiswe enkantolo inhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-Justice for Children. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba.
Umanje ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lomntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akula bufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obemele umntwana lowu emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimwa uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
This child is a school going child. We attend school in Chiredzi, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredzi, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her, especially her right to education. It will affect her. She has already been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Umntwana lo uya esikolo. Nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChiredzi aphenduke. Lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya esikolo. Uvele esephambanisekile ngokubotshwa kusukela ngomvulo.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowu kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagcutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edayele iparlamente umnumzana Amos Shibaya kanye lommeli webuliriro umnumzana Costa Machingauta esekuba baphiwe ukudla. Umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-prisons and correctional services babavumele ukuba baphiwe ukudla ukusenjalo ipolisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthetho ndaba yesithi labo ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isibambiso sebay ngenxa yokuba benza ama-slogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini weBudiriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala eBudiriro ngaphandle kukaChibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazwe alilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba bonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. UGarau Zibe uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe mkomana okutsho ukuthi kangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagqwetha alabo ababotshiweyo umnumzana uBert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Persons have a right to food and a right are to be treated, but that has to be within the confines of the regulations of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. So this afternoon or since morning we were dealing with the bail application. On the stand we still have the investigating officer who is giving evidence or trying to justify why bail should be denied. He has finished it. He's giving his evidence. We are in the process of cross-examining him. We hope to finalize the cross-examination and address court tomorrow.
Bale lungelo lokudla namhlanje sesabe ukukhuluma ngodaba lokuba bathole i-bail. Sithemba ukuba sizaqeda lokho kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa sikwaziyo nasi ukuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama members ethu ngenxa yokubana le aso public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-CCC inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Umanji kudaba lolu uthe udaba lolu luzaqhubeka kusasa ukuze uGarau Zibe aphe obunye ubufakazi. Ngasikhathi sinye abasolo abakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze bathunisiswe bevela ngekhaya. Ababotshiwe laba bethethwa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPA, wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasolwa laba bayalilandula leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ugatsha lwabesifazana kubandla le-CCC luthi lukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwamalunga alo eBudiriro ngempelasonto. Phakathi kwabasolwa bona abalokhe bevalelwe kulabesifazana abalitshumi lantathu 13. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walolugatsha unkosikazi Barbara Tanyanyi wa.
Ye, kuyinto edanisayo kakhulu ukubopha abantu ababe besemhlanganweni ezindlini. Abantu be-CCC thina njengabomama sikhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abantu ababotshwe eBudiriro abayi 18 bebe ngomama abayi 12 ngobaba. Phakathi kwabomama laba kulenkokheli ezenational ezabomama uMonica Mkwada loSthabile Mlilo abayiwo abakhokhela omama be-CCC kwakathesi ku-national. Omama laba bahlukuluziwe ngamapholisa bababambe ngendlela engayisiyo esithi sexual abuse and ayisiko kokuqala. Kulabanye omama bake babotshwa futhi bayenza okufana nayo okutshengisa ukuthi uhulumende weZANU-PF akalandaba le dignity yabantu besifazana, abalandaba le dignity yabantu ababotshiwe. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa ebotshiwe ulamalungelo ule lungelo lokuthi abanjwe kuhle e-court kumbe ejele. Sibone abanye begqoke impahla ezidabukileyo ezibakhipha ubuntu okuyinto engekho right, kodwa thina lokho sithi indlela iZANU-PF ebehave ngayo itshengisela ukuthi khona bayesaba, bayethukile, bayethuswe i-CCC. And abantu kabasoze bebuyele emuva ngenxa yokuthi kulodlakela kumbe kulodlane. Abantu bazaqhubekela phambili beregist ukuvota. Abantu baza kuyavota ngobuningi kuma-elections ka-2023 nxa ilanga lakhona eselifakiwe. Abantu bazaqhubekela phambili besilwa impi le eyomvukela esiyibiza ngokuthi fourth Chimurenga. Ngiyabonga.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa ngomgcini sihlalo ogatsha olubona ngezabesifazana kubandla le-CCC. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla leZANU-PF lona lihlezi lisithi kalilani lokubotshwa kwamalunga e-CCC. Lithi lo ngumlando wamapholisa. Isimo semigwaqo eZimbabwe jikelele sibikwa sesisibi okwamagama kubangelwa ikungalungisiswa lokulondolozwa kwayo ngemfanelo. Lokho kubikwa sokusengezwa ikunakwezulu. Imigwaqo eminengi igugudekile njalo imagodigodi. Eminye njalo mincane kakhulu okokuthi izimota ezimbili azenelisi ukuphambana eyodwa ingaphambukanga. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Osomabhizimusi bamakampani ezimota lamabhasi athwala uzulu bakhala ngokuqonga kwendleko yokulondoloza izimota zabo ukuze zilungele ukuhamba emigwaqweni ngenxa yokonakala kwemigwaqo yelizwe. Abachayeli bona bathi imigwaqo le ibulala izimota ibuye njalo ingezelele ukwanda kwengozi zemigwaqo. Umnomzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi minengi imigwaqo okumele ilungiswe edolobheni lakoBulawayo.
Isimo somgwaqo koBulawayo kade sisibi sibili kakhulu. Imigwaqo eminingi awuhambeki, kulamagodigodi. Soke siyanazela ukuthi i-council imemezele ukuthi sokusetshenzwa zama ukuthi balungisise umgwaqo weluveve, and esibonile sokukahle ukusetshenzwa kuyinto enhle njalo siyezwa lokuthi uhulumende uthe uzangenisa enye imali ubala ukuncediseke. Imigwaqo eminingi vele iyonakele, besifisa ukuthi kungabi iluveve road kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangelwe. Soke singabuza ukuthi engxenye njengoba i-council siqalisile ukusebenza nohulumende efake imali yokuqathela ukuthi imigwaqo abayinazi banazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigqathele khona njengama-clinics.
Umnumzana Gibson Ndlovu, otshayela izimota ezithwala uzulu, uthi imigwaqo le isisenza kube nzima ngoba imota sezimele zihlale zikhanyelwe njalo nje, okuba yindleko eyenza ukuba nzima ukuthi bathole inzuzo efaneleyo.
Imigwaqo enjengalo uluveve road imigwaqo ebhizi okwamagama njalo kumele ihlale isebenziseka. Amagoda asegcwele kulomgwaqo abe senza sihlale njalo nje sikomakanika okuyinto eqeda imali, ngoba uzathi kumele usebenze imoto ifile njalo kumele usebenzise imali osanda kuyisebenza. Lokhu akuseyikho ukusebenza nxa sekunjalo, ngoba sesisebenzela ukuthenga amaparts emota lawo makanika.
Unkosikazi Sanele Mlalazi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imigwaqo yonke idinga ukulungiswa edolobheni, hayi oweluveve kuphela.
Uluveve road umgwaqo obhizi kakhulu olemota eziningi, lengozi zibaningi lapho zibangelwa isimo somgwaqo. Siyathaba kakhulu nxa usulungiswa, lokhu sokungehlisa izingozi kanye lokufelwa zimota zingangena kuma-potholes. Amanye angagcwala amanzi ama-potholes akhanye, kodwa kungalungisiswa wona wodwa, imigwaqo yonke ifile ifuna ukulungiswa edolobheni.
Lokhu sekwenze ukuthi uhulumende weZimbabwe kanye logatsha olweZimbabwe National Roads Administration iZinara befake imali engamabhiliyoni alikhulu lamathathu, i-130 billion, ukuze ilungise imigwaqo engamakhilomitha azinkulungwane ezilitshumi, i-10,000 kilometers. lolu hlelo lukhangelele ukulungisisa imigwaqo emqoka elizweni. Ngesikhathi esifanayo iKhansili yakoBulawayo layo yazise ukuba iphakathi kokulungisa umgwaqo weLuveve. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezintathu njalo kukhangelelwe ukuba kusetshenziswe izigidi zamadola ezingamakhulu ayisikhombisa, i-$700 million. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalukhulu wesabelo seMaryland khonapha eMelika izolo umnumzana Westmore. Lo ngonsundu wakuqala ukuthola lesi sikhundla esigabeni seMaryland esiba njalo ngowesithathu onsundu elizweni jikelele ukuthola lesi sikhundla embalini yeMelika. Umo owebandla lamademocrats unqobe umnumzana Dan Cox owama-Republicans kukhetho olwenziwe ngolwezinyakenye. Abansundu abalodumo eMelika abagoqela esinye sezinothi emhlabeni jikelele u-Oprah Winfrey labanye bebekhona kumbuthano wokufungiswa kukamo edolobheni le-Annapolis okuyisigodlo seMaryland. Ukukhethwa konsundu lokhu kujabulise abantu abanengi okwamagama, abanye besithi babona umo engancintisa la kukhetho lukamongameli eminyakeni ezayo. Abanye njalo bathi ulesithunzi esifana lowake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia esingcelelane leseMaryland njalo olandela ezombusazwe umnumzana Denmore. Yo
izolo sibone a historical inauguration ka-governor weMaryland uWestmore eyenzakale eMaryland State House. I-inauguration le sibone ihlengezisa inyembezi ku-Oprah Winfrey labanye ama-celebrities abafana labo-Chris Rock aba-attende le-historic inauguration.
Ngani labo obaqambe ngamabizo abolodumo behlengezele inyembezi ngokugcotshwa kuka-Westmore?
U-Westmore ngu-governor wokuqala umuntu omnyama ukuthi abe ngu-governor eMaryland. Ureplace uLarry Hogan owaye ngowama-Republican obeseqede amathemu akhe amabili njengo-governor. UWestmore oyi-Democrat yena ama-roots akhe avela eJamaica lapho abazali bakhe ababuya khona.
Kumbali yelizwe leMelika bakhona yini abanye abansundu asebake bakhokhela izabelo kumbe ama-states?
Ngowesithathu kubantu abamnyama ukuthi abe ngugovernor elizweni lase-America. Njalo futhi nguye yedwa ugovernor womuntu omnyama okhona i-America yonke jikelele khona manje who is serving. So ukuvotelwa kuka Westmore kujabulise amalunga abantu abamsundu amaningi, and abantu abaningi sebeqalela ukumfananisa lo Barack Obama ngendlela azibamba ngakhona langendlela awina ngakhona i-election le eyokuba ngugovernor weMaryland lapho awine nge-wide margin against umRepublican ade contesta laye.
Ngikubona njani ukunqoba komuntu onsundu ukubana akhokhele isabelo seMaryland ikakhulu nxa sesikhangela imbali yesabelo sonesi ukubana izigqili zafikela khonapha ezazithunjiwe zalethwa zivela kwezwekazi le-Afrika?
So thina sibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu abamnyama lokhu beqhubekela phambili ama-inroads ku-politics ze-America. And njalo futhi enye into eqakathekileyo ukuthi lapho abenzele khona inauguration ku-Capitol yaseMaryland yindawo vele eseduze lalapho okwakuyiport yama-slaves khona. So it was very emotional ukuthi umuntu omnyama olezihlobo zakhe zabuya zingama-slaves khona manje nguye osemi lapho esebusa. Kuthokozise kakhulu. Njalo futhi enye into esijabulisile ukuthi kwenzakale after siqeda ukuselebrate iMartin Luther King Day ngomvulo. IMartin Luther King Day siyazi ukuthi uMartin Luther wayeyi-civil rights activist eyayilwela amalungelo abantu abamnyama, amalungelo abo okuvota. And so ukuthi sibone uWes Moore inaugurated as uBlack governor weMaryland.
Noma izigqili zazifikele lapha zivela kuzwekazi le-Africa ngesikhathi sendulo kulethwa izigqili, kuyini okwenziwa zinkokheli zeMaryland okwenza njalo izigqili zibaleke zize ngapha?
IMaryland was one of the first states to abolish slavery from the 13 states zaqala u-abolish slavery. Njalo izinto ezalida to i-civil war between i-North le-South kulwisana khona lokhu ukuthi i-slavery kumele iphele, ubugqili kumele buphele.
Umnumzana Dan Moyo ngolandela ezombusazwe esixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ibandla le-TRIPC lithi ukubotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lasithupha eBudiriro kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usebenzisa amapolisa ukuhlukuluza amalunga alo phambilini kokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF baya kulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lelunga le-TRIPC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kunezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube ngumthetho owephulwa izigilamkhuba. Angikaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye muphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlalweni secabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kuneyizigilamkhuba. Namanga lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho kwaziwa nguwo umuntu, yikho ubona kusetshenziswa umthetho ukwehlisela ukuthi hhayi qalani limi lingamthatheli ikhekhe. Yikho kukhona kuphela la, akukho okudlula lokho. And eqinisweni ukuthi la amaZimbabweans bangakunanzelela, including labo gawule abasenseni engcolileyo, nzwana bekunanzelela abazabona ukuthi bawonisisa isikhathi labo.
Nanso baba ugawule.
Ye, yamuza uBhebhe, yamuza umzukulu wami uBhebhe lapho. Hhayi, ngilalele sithi ukuthi Nkomo into engingayitsho ukuthi ngizangixolela mbijana ngoba angizange indaba yena leyo okhuluma ngayo kade ngingakayitholi mense egangeni ngapha. So kade ngingakazange ngiyilandele lokuthi ihambe njani sili angila qiniso lakho. Kodwa-ke angifuni ukukhuluma into engingayaziyo njalo mese ngiyikhuluma ngendlela engayisiyo. Kodwa okukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni. Kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sonkeni ukuthi imihlangano le iba imihlangano ebikwayo ngale emapholiseni. Ukwenzela ukuthi kungaba le minsindo ethize amapolisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke kodwa-ke ukuthi bahlezi bekhala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize ekutheni abeyenza imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi bayebelayo emapoliseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo Bhebhe besithi hayi ZANU-PF iyabancindezela. Kube kanti umthetho wona oba ngumthetho ulandelwe, umthetho obekiweyo asibe ngumthetho esiwulandelayo. OBhebhe iphathi zabo zigcwele amaloya, amaloya iyavela amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho nale ekhandiweyo elizwe efana neyokuthi imithetho nxa izikhandiwe ifi ilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe xa isithe yabekwa. Njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani, ngoba akukho umuntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa iZANU nguhulumende, liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala? Ngoba galisoze lihlale libotshwa kuphela, lisenza into efanayo, libotshwa kungela lokho esithi strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidinge lana indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotsha.
Ngingamile ukuthi ngiqale ke ngiqondise lapha into amaZimbabweans okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa sinamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho, nathi nazo njalo sizazisebenzisa labo abazabakwazi bazabe ngalabo abesiqathelane ukusebenza ndawonye ukudisciplini sikhiphe abantu ebuhlungwini ngoba abebiwa kona. Bese ngiyephendula umalumami lapho uGawula. Umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering okutho ukuthi siyakusenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time, yikho okuthiwa khona tshela amapolisi. But nxa usenza i-private meeting kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting ayibalwa ukucela emapoliseni. Kho laba ababotshwe besendlini ine private residence basebenzise wuphi umthetho mpilamini?
Baba Gawula, uyamuzwa ubaba uBhebhe, kusetshenziswe wuphi umthetho lapha njengoba imopha isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshela ngamapholisa. Njengokusho kababa uBhebhe, laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Yikuthi into ekhona, ngiyamuzwa uBhebhe, ngiyamuzwa Sibili kakhulu Nkomo, kodwa into endihambe ukuthi ngitsho yikuthi ukhulume Nkomo futhi wacaca wathi kanti njengoba behlala ngebotshwa strategy bani abanaso. Uyazi ukuthi into engiyibonayo yikuthi oBhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabotshwa, kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singayibunjwa kumele siyilandele thina. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku oBhebhe ngabe senza imihlangano yabo eminingi vele abayenzayo, hhayi amapholisa abasazisi sebezenzela nje. Yikho kwesinye isikhathi bebababa lokuthi amapholisa egcine besinyelele sibakwazi bese babopha.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana abaleminyaka engaphansi kwelithumi la-91 linqotshiwe ngele-Pakistan emdlalweni walo wokugcina kusibaya sika-Group B kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo yanamhlanje isho ukuba iqembu leZimbabwe liphushe imidlalo yalo elisemsileni wengalane kaGroup B ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Ocubungula umdlalo kakhirikithi uDumi Crazy Dlakama uthi lempumelelo itshengisa ukuba mhlawumbe iqembu leli belingalungiselelanga ngemfanelo.
Bekuyikuqala ukuthi iZimbabwe ithumele-ke iqembu ku-World Cup yama-Under-19. Lokhu-ke sokungasetshenziswa as an excuse ukuthi-ke indaba singayenzanga kakuhle, kodwa akutho ukuthi-ke sibe sesinqotshwa-ke ngamaqembu anjengabo-Rwanda. Kumini le ngumele kulungisise ikakhulu nxa sisenza ama-preparations for ama-tournaments anjengalawa.
Olandela umdlalo kakhilikithi uCatherine Siziva uthi okuvele kungasoze kube lula kuqembu leZimbabwe ngoba umdlalo wabesifazane ungadlalwa kumagumbi wonke elizwe.
Lo mdlalo kawakamemetheki ugcwale yonke indawo, njalo khonokho kwenza kube nzima ukuthola abadlali abaningi abangalwisa ukuba yingxenye yeqembu elimela isizwe. Kumele inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isebenzelane lezikolo ukuze uqalwe ukudlalwa ezikolo zonke jikelele, ngoba kungaba njalo lizakhula inani lamankazana awudlalayo.
UDlakama uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuba kutholakale izifundo ngemva kokuphatheka kweqembu lamankazana kumncintiswano wezwe zomhlaba.
Abayenzanga kakuhle lenxa ukhayela ukuthi umdlalo weRwanda yiwo ebesithi yikho okade kule thuba khona ukuthi sinqobe, kodwa siyehlulwe la yiRwanda. Sokuzaba le mbuzo nje enjengokuthi kungani ilizwe lihambise iqembu elama-Under-19 khona thina besingazilungiselelanga ukuthi sihambe-ke. Kodwa for i-long term program, yes, kuhle Sibili ngoba-ke batholile i-experience amankazana lawa.
Ngokwakuqala ukuba inhlanganiso ye-International Cricket Council iqhube imidlalo yezwe zomhlaba kuncintisana amaqembu abesifazane ale minyaka engaphansi kwe-10 la-91, iqembu leZimbabwe linqotshwe ngele-England ngama-runs angu-174 emdlalweni walo wakuqala, kwathi emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-runs angu-39 ngele-Rwanda. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga njanje kuhlelwa sihluzeni bomama ku live talk lamhlanje sikhangela okukhulunywa ngabesifazana ngokuqonga kwezehlakalo zokuhlukuluzwa ngabamabandla zokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo phambilini kokhetho lwalonyaka. Siziphethe ngebezihamba phambili, cha asikwazi ukuziphetha, sesiphelile isikhathi olivalelisayo ngontungamili inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa ina